Nyaya ipo ndiye kuti iwe Medicine Control Authority of Zimbabwe ndiwo anopa mareziness acho ende iwo vakati havasati vagadzirisa zvese zvinofanira kugadziriswa kuti vakwanise kupa vanhu business. Ende chimwe chinhu chaitika ndechekuti I think vanga vasingatarisiri kuti kwangu chaita vanhu vakawanda kudaro vanga vachida mareziness, nekuti vanhu vasvika vapura over 300 vanhu vauya vachita vanhu vari kuda mareziness acho. Saka unotoona kuti nyaya yachona yaya yekuti kana tanga tichida kupa kana kuti vanhu vashanu chete unozosarudza sei kuti iwenewe pasingaitike huori. Saka njozvinhu zvekuti vakuti regai tichinyatsotarisa kuti tozviita sei.
Vanoti vanoda kumboita ongororo, chii chavanoda kutarisisa?
Brief yandapuwa ndeyekuti vamwe vari kuuya vachitaurira kuita zvembanje. Kune vamwe vari kuuya vachitaura kuti vada 10,000 hectares. Oona vamwe vari kuuya vachitaura kuti no, ndirikungoda just kurima pa 2 hectares. Saka unoona kuti but oona mari guru chavo vanoita 2 hectares ne 10,000 hectares, mari dzachona dzakaita sei dzakafanana. Saka ndopaunoona kuti aiwa, tinofanira kunyatsonzwisisa kuti tinofanira kunyatsoitika chii ende tinozviita sei. Ende uyezve kwachona kunorimirwa ndekupi? Vanhu vanenge vachirima kune masoja here anenge achigadha, kune mapurisa here anenge achigadha? Mbanje yachona, license yachona inotaura kuti munhu unokwanisa kutakura oil yembanje, ombanje yachona iri fresh, ombanje yakaomeswa, inozofambiswa sei kuti tazovedzera yamuwani? Saka zvese izvi zvinofanira kunge zvagadzirwa kuti titaita sei tamhanya kuti sei kutanga kupa mareziness.
Hapana here vakange vatopiwa mvumo yekurima kudhara?
Hakuna kana umwe chete. Kana umwe chete apuwa mvumo, hakuna kana umwe chete atapuwa mvumo.
Vanhu vamunotarisira kupa kana motangidza zvekare, munofunga kuti vangaita vakawanda zvakadi?
Havafuoni kuchipuwa vanhu vanopfuura kana gumi vekutanga navo.
Minister, munofunga kuti vanhu vakanzwisisa here chinangwa chenyu panyaya yembanje iyi yatiri kutaura?
Vanhu I think vakanzwisisa kuti nyaya iripo ndeyekuti isu sehurumende tiri kuda kuita sei, tiriuda kuwana foreign currency kuti tizokwanisa kutenga mishonga, tizokwanisa kutenga mafuta. Kasi ndinoziva kuti o kune vemachechi vakatsamwa nazvo chaizvo, vamwe vaindituvira mameseji vachitaura kuti zvinhu zvamuri makuita izvi ndezvasatani kurima mbanje.